Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve mabasa ari kubatwa nesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development rokuedza kubatsira vagari vekuchipinge avo vanonzi vari kutarisana nematambudziko ekubviswa munzvimbo dzavagere zvaita kuti sangano iri ringe richipinda richiita misangano nevagari. Kuti tinzwe zviri kuitika mudunhu rechipinge, tabata mukuru wesangano Platform for Youth and Community Development vaClaris Madruku.
Ndinobonga mukoma Jonga kuti tiwane mukana wekukurukura matambudziko ari kuitika kunharaunda dzakasiyana siyana kuchipinge uku. Dambudziko ratiri kurwisana naro idambudziko rakatekeshera muchipinge district, harisi rekuchipinge east chete. Dambudziko iri riri kuwanikwazve kuchipinge west, riri kuwanikwazve kuchipinge central, riri kuwanikwazve kuchipinge south. Tingati pari zvino vanhu vanosvika 5,000 vakanyorerwa matsamba anga achibva kubazi reMinistry of Lands, Agriculture, Water, Climate and Rural Resettlement vachinzi vabve munharaunda dzavari kugara. Vakangopihwa mazuva 7 chete kuti vaende kusina kutaura vari kuenda kupi. Tiri kuchipinge central tine dambudziko rakakura kuward 9 kunonzi kundiyadzo. Kuchipinge east tine dambudziko rakakura kubikoni nenzvimbo inonzi Holland kune Green Valley. Kuchipinge west tine dambudziko kwakondo munyoko here. Kuchipinge south tine dambudziko kwamahachi. Isusu toti mutemo uri mumbumbiro remutemo unoti kana vanhu vachibviswa pavari kugara vanotaurirwa kwavari kuenda.
Iyo nzvimbo iri kuda kutorwa iyi vaMadhuku iri kunzi iri kuda kushandiswa basa rei kana vagari vabviswa ipapo?
Ndevari kuda kuita zvekusima maakademia nekuti kuchipinge east kunyanya kune minda dzakati kuti dzakanaka zvekuti vanhu vaakuziva kuti anonzi maakademia akuita mari pasi rose. Saka vanhu vaakubviswa kozoti kune divi rekumwe kuchipinge central nzvimbo dziri kubviswa vanhu idzagara dzinorimwa mabhanana akanaka kune vhu rakanaka kupamba.
Ivo vanhu vari kubviswa ava vaMadhuku vanga vagara zvakadii mumatunhu iyaya kana munzvimbo dzavagere dzavari kubviswa idzi?
Vanhu vese ava vari kuda kubviswa ava vanhu vanga vagara vangori mundau idzi kubvira kare nakare. Mukanzwa nhoroondo dzavo vanhu vakatoparticipatawo mukurwisa utongi hweudzvanyiriri zvokuti mukaona vatanga chikurukura navo vari kuwana ndiyadzo vanhu vaigara mundau iyi kuna 1951 ndizvozve nyaya yakafanana neiri kubikon. Vagari zvakare vekwana kondo munyoko here vanhu vanga vagara vangoripo. Nharaunda dzavanogara idzi tinodziti communal land dzine masabhuku dzine madzimutape hadzisingori nzvimbo dzatingati dzakatangwa manje manje itori nzvimbo dzinotozivikanwa.
Imiwo sesangano Platform for Youth and Community Development izvii zvamuri kuitawo mukubatsira kwamunoti muri kuita vagari?
Sebato Platform for Youth and Community Development tiri kuedza zvinhu zvatingakwanisa kutinge tichiudza vagari kuti vazive kodzero dzavo sezviri mubumbiro remutemo nekuti kana vachibviswa yatingati eviction vanobviswa zvichifamba sei ndochekutanga ichocho. Chechipiri chekuti isusu tinenge tichitaurawo nemasangano ari mubumbiro remutemo atoti maindependent commission pari zvino tiri kutaura neve NPRC tutorazve neve Zimbabwe Human Rights Commission kuti vakwanise kunzwa nyaya yevagari ava nekuti zviri kuitwa izvi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo.
Matimaidzawo here kuti munge muchigara pasi nehurumende muchikurukura nyaya iyoyi vaMadhuku?
Takakwanisa kutaura nehurumende, takanyora matsamba kuMinistry of Agriculture tichivabvunza kuti ko vanhu vamuri kudzinga ava muri kushandisawo mutemo upi, makambotaurawo navo here? Havana kukwanisa kutipingura zvatingati formal asi tiri kutaurirana nevari kumahofisi kwavo. Saka vakatipa tingati conviction yekuti no, sezvo paine land audit yaakutopera vachabatsira. Takanyora zvematsamba akaenda atingati local authority yedu yekuchipinge tichivaudzawo kuti vanhu vamuri kuda kuti vabve ava muda kuti vaendepi, tokumbira kuti tinge richitaurirana. Vatungamiriri vedu velocal authority vanobvumirana nesu kuti kubaiwa izvi zvanga zvichibva kumusoro soro kusaka vari kuti ngatiite nguva yekuti varana nevagari venharanda dzakasiyana siyana idza tiri kuemerera tikwanise kunge tichitaurawo navo through madialogue uye tiri kuita research yatiri kuvainvolva kuti vataure kuti history yenharaunda imwe naimwe yakaema wani mazvita
Manga makateerera kumukuru wesangano re-Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku, muchirongwa chedu, upenyu wedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, weStudio 7, ndiri muWashington, D.C.